Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 20 Zvita 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanotsigira nhengo yeCCC iri muusungwa vajobsikala nevanorwira kodzero dzevanhu voronga kuungana kuchitungwiza nemusi wemugovera vachiratidza rutsigiro rwavo. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinomhanyarira gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu richiti harisi kugadzirisa mabhiriji eflyover avanoti ave nengozi kuvagari. Vashandi vanoratidzira veAFC Bank vachinyunyuta nekwavanoti kubatwa neserekoriwoko kwevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri venhengo yebato rinopikisa iri muusungwa vajobsikala vari kuronga kuita gungano rekuratidzira rutsigiro rwavo nemusi wemugovera kuchitungwisa senzira yekukurudzira kuti vaburitswe mujeri. Murongi wegungano iri vari mutauriri wesangano reFree Jobsikala Campaign vaObed Masaraure vanoti gungano iri rine chinangwa chekukurudzira kuremekedzwa kweutongi hwejekerere pamwe nekuratidza kutsigira vasikala. Vasikala vakamirira kutongwa pamusoro pemhosva yavari kupomerwa yokupesvedzera mhirizhonga zvichitevera kupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali gore rapera. Vamasaraure vaudza Studio 7 kuti vasikala vave chiratidzo chekutsunga vachiti gungano remusi wemugovera harisi revatsigiri vavasikala chete asi kuti nderevanhu vose vanotsigira utongo hwejekerere uye vanoda kuona matare anotonga asina kwaakarerekera.
Musangano wemugovera musi wa23 December 2023 uchaunganidza vatsigiri vose, kwete vanotsigira vasikala munhu asi vese vanotsigira nyaya yeutongi hwejekerere, nyaya yejudiciary isiri captured, nyaya yedemokrasi, kuti vauye pamwe chete vachionesana kuti kuramba kwekusungwa vasikala kwemwedzi yadarika 18 months now hakutenderwi ende hakuakseptike zvachose, vachiwirirana kuti kana zvazvadai toita sei sevanhu ndezvipi zvatingaite kuti tiise pressure pahurumende yavaEmmerson Mnangagwa, tiise pressure kuti vajobsikala vasarambe vachipesekitwa nenyaya yekuve nemadifference evanotonga. Saka mukana wekuti vanhu vese vanoda demokrasi vaungane vaise musoro pamwe chete vaone zvavangawirirane kuti vobata basa sei kuti vasikale vaburitswe.
Zvimwe zvichange zvichitarisirwa pagungano iri ndezvipi?
Tichange tichiparurawo zvakare mainitiatives atakaronga kare seSolidarity Council kuti vanhu vaazive vakwanise kuparticipatawo vari kwese kwavari kuti kana taakuita basa redu tiite zvine mutsindo, asi mukana zvakare wekuti vanhu vadzidze nyaya yeservice and sacrifice inoitwa navasikala, nekuti tikutarisirawo kuti tikaita vanhu vane muono wakaita sevasikala wakawanda wekuti upenyu hwangu ini ndiri ndega husi hune basa. Chine basa inyika yeZimbabwe, nyika inoda kuti mumwe nomwe asacrifise chero chaainacho kuti isununguke semasacrifice rakaita vamwe vachienda kuhondo vachibuda bata futi nezvimwe zvakadaro. Panguva yatasvika tine zvatinokwanisa kuitawo kuti Zimbabwe iwane democratic breakthrough, ive nyika ine utongi hwejekerere. Saka tinetora mukana wakaita seiwoyo weSaturday kuti tikwanise kuinstillawo mavalues nespirit iyoyo kuti nyika haisi yekuti ndizvitsvagire zvangu ndoga ndiri munhu mudunga munhu, asi tiitewo chirwirangwe chekusunungura nyika yedu.
Ivo vasikala vanoti pamusoro pekuunganidza vanhu muzita ravo uku?
Vasikala vanotenda vana vese vaZimbabwe vanoramba vachibatana vachirwira kusunungurwa kwavo kuti vasarambe vari muutapwa. Vanotenda zvakare vese vachaungana musi weSaturday vachiita muonera pamwe wekuti ndezvipi zvingaitwe kuti vaburitswe mujeri mavagarisa nguva refu ivo vasina mhosva. Tinoramba tichiti vasikala vana mhosva yavakapara ende vasikala vangadai vakasunungurwa ine bell inenyaya yekuti bell iright. Kunyimwa kwavasikala bell kunoratidza kuti vasikala ivictim yepolitical persecution.
Vanenge varipo ndivanani vamasaraure?
Tine line up yemaspeakers akati one day kusanganisira vekumapolitical parties vemucivic society mastudents. Tiri kufara tine maconfirmation atava nawo zinasu president vastima vati vanenge varipo vachitaura tichinzwawo muono wemastudents kuti ndezvipi zvingaitwe kuti vasikala vasunungurwe. Tinana vamunyaradzigwisai mukuru weiso vanenge varipowo vachitaura. Tine maMP atiri kutaura nawo vanosanganisira vana vepimochidziva nevamwe vatiri kutaura navo kuti vauye kuzotaura vachitsigira umwe wavo wavanoshanda nawo muparliamendi wekupati kwavo. Tine vanhu vakawanda vemucivic society vatiri kuaprocha vamwe vasati vakonfirma. Asi tinovimba kuti vana vese vemuZimbabwe vamwe vapromisa kubva dzimwe nzvimbo dzisiri muHarare vari kuuyawo. Tine vemuchitungwiza vazhinji ndovatiatarisira kuti vange varipo, maresidensi emuchitungwiza, makansela emuchitungwiza, maMP emuchitungwiza, maresidensi association chitrist nechira vese tiri kutaura navo vachiti vanokwanisa kunge varipo vachimira navajobsikala.
Zvamunotarisira kuti zvichabuda kubva murali iyi ndezvipi?
Nyaya yavasikala inofanirwa kubatanidza vanhu vose zvavo vanoda kuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere. Hatingasarudzi vasikala kuti pamwe hatiwirirani navo pane zvimwe zvinhu. Toti kana vari mujeri vachirwiswa nehurumende yeZANUPF toti havana basa nekuti tine karuvengo katinako navo. Vana veZimbabwe vanofanira kudzidzira kubatana pamaprinciples kuti hatitendere kuti judiciary yedu ishandiswe kupesecuta vanhu. Ndo chechiposhi. Chepiri, vasikala tinoona kuti hachisingori munhu chete, ratove brand recitizenship, rave brand rekuti chinonzi sikala, kurwa uchirwira nyika yako uchishandisa zvese zvaunoda uchizviramwa iwewe kuti Zimbabwe nyika yako inge yakanaka. Tinotarisira kuti mavalues avasikala, maprinciples eusikala apinde muvazhinji muZimbabwe. Tikange tabatwa neusikala tese, nyika inogona kusununguka kubva kuudzvinyiriri ikave nyika inegutsa vanhu vazhinji isingagutse vashoma, ikave nyika ine utongi hwejekerere.
Avo vanga vari murongi mukuru wegungano rekuratidza kutsigira utongi hwejekerere pamwe nokutsigira vajobsikala vaObert Masaraure.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust raendesa kumatare gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona richiti havasi kugadzirisa mabhiriji eflyover arinoti ave ngozi kuvagari vemuguta. Harare Residence Trust ichitungamirwa nemugari muzvare Lorin Mupesa inoti pava nemakore mazhinji ongororo dzakaitwa neguta reHarare dzichiratidza kuti maflyover aya atsemuka uye ari kupinda mvura zvokuti anogona kudonha, naizvozvo anofanira kugadziriswa. Gweta rinomirira Harare Residence Trust vatonderai Batasara vaudza Studio 7 kuti vamhona vapiwa mazuva 10 ekupindura gwaro rinovapomera mhosva iri.
Ngano rinomirira vagari vemuHarare rinonzi Harare Resident Trust pamwe chete nemugari wemuHarare anonzi Oren Mpesa vakati approacha isusu kuti tivamiririre mune nyaya yavari kututsuma nemaringe nekumira kwakaita maflyover ari muHarare, flyover yekuna Simon Mazorodze, flyover yekuna Lighton Road, vachiburikidza nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Chichemu chevagari vemuHarare ndechei?
Vanorondedzera ivo vachiti muna 2002 City of Harare, maengineer City of Harare akapiwa task yekuti vaongorore mamiriro akaita maflyover aya nekuti pakange paita mahunga-hunga oro gosipi yekungoti mabridge aanogona kunge akuda kutsemuka. Ripoti yakagadzirwa neCity of Harare iyoyo yakaendeswa kuMinistry of Transport vakangoigarirawo pasina chavanoita. Muna 2012 ministry yakabva yazodaidzawo maenjinia ayo vakabatana nemaenjinia vekuCity of Harare vakanoita zvimwe chetezvo izvozvo yaive iri tsvakurudzo yekuona kuti maflyover aya achakamira mushe here oro pada anogona kunge akuda kundengendeka. Ripoti iyoyo vakaiburitsa zveikaburitsa mafindings mamwe chete ekuti maflyover aya ane kakutsemuka kaakuita uye anopinda mvura zvinove zvinokonzera njodzi especially kana kuchizofamba mota dzinenge dzakakura. Muna 2022 Zimbabwe Lawyers for Human Rights yakanyorera minister wetransport ichivaudza kuti vanofanira kuti vaite vakapindira muofisi inova zvinhu zvavanotarisirwa nebumbiro remutemo inova constitution kuti vanofanira vachiita basa ravo nemazvo. Ivo vakapindura vakati nyaya yemabhiriji vanoiziva uye havapokane nayo asi hapana chavakakwanisa kuti vaite. Nekudaro ndo zvakazokonzera kuti Harare Resident Trust muna 2023 muno muna November vakazouya kumaofisi kwedu isusu mumagweta kuti tivamirire ndo vakazofaira inonzi court application kudare remhosva rehigh court tichiti isusu minister vetransport vanofanirwa kuti vamanikidzwe nedare kuti vaite zvavanofanirwa kuti vaite kugadzirisa maflyover.
Gweta rinomirira sangano reHarare Residents Trust vatonderai Bhatasara vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vashandi vemumabhanga vari pasi pesangano revashandi reZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti ZIBAU vakaratidzira nezuro pamahofisi ebhanga reAFC Holdings Bank muHarare vachinyunyuta nekwavanoti kubatwa neserikoruoko kwevashandi nebhanga iri uye kusaremekedzwa kwevashandi nevamwe vakuru vakuru. Vashandi ava vanonzi vakasiyavo gwaro rinokurudzira bhodhi rebhanga iri kuti ritsiure mumwe mukuru anonzi nevashandi haasi kukoshesa nekuvaremekedza.
Ichokwadi vakandemiri kuti nhasi vashandi vemabhengi vanga vakaungana pamuzinda mukuru weAFC Bank iro raimbozivikanwa kuti Agribank vachinyunyuta zvichitevera kusabatwa zvakanaka kuri kuitwa vashandi vebhengi iri. Vashandi veAFC Bank havasi kupiwa mihoro yakakodzera asi vachishandiswa zvakaomarara. Nyunyuto yedu yakanyanyonangana nemukuru webhengi iri vakeni Chitando avo vanoratidza kuti neunhu hwavo kuti havana hanya nevashandi. Naizvozvo tasvitsa chichemo chedu kubhodhi reAFC kuti riongorore nyaya iyi nokuti isusu sevamiriri vashandi vemumabhengi hatitarisire kuti vashandi veAFC Bank vachange vachishandiswa senhapwa vasingabhadhari mihoro inokwana.
Zvii zvamuri kutarisira kuti zviburiswe nekuratidzira kwamaita uku?
Tinotarisira kuti kuratidzira kwaita vashandi vemabhengi paAFC Bank nasi kuchatirimudza board reAFC kuti ritore matanho akakodzera kugadzirisa nyaya iri kunetsa vashandi vemubhengi iri. Tiri kuti vakasatora matanho ayakakodzera ticharamba tichinyunyuta kusvika zvichemo zvenhengo dzedu zvagadziriswa.
Iko kuratidzira kwatambirwa sei nevebhanga veAFC Bank?
Management yeAFC Bank inotungamirirwa navashitandu yaratidza pachena kuti haina hanya nevashandi, nokuti tave nenguva yakareba tichivakurudzira kuti vagadzirise zvichemo zvese zvevashandi ivo vasingateereri. Kana muchitevera nhau dzinoitika mubhengi iri, svondo rakapfuura chairo. Vashandi vakaramba kuenda kumabiko ekupemberera kupera kwegore senzira yekuratidzira kuti havasi kufara nezviri kuitwa nevatungamiriri vebhengi iri, kunyanya-nyanya nyaya yemihoro yavanotambiriswa. Saka tiri kukurudzira board reAFC nemanagement yeAFC kuti imhanye-mhanye kugadzirisa zvichemo zvese zviri kunetsa vashandi. Isusu hatisi kuzodzokera kumashure kusvika zvichemo izvi zvagadziriswa.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revashandi rekumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Union Workers Union vatawanda mutemi vari parunhare muHarare naJoka Kandemiri weStudio 7. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rebhanga iri panyaya iyi. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT rinoti zvicherwa muZimbabwe zvadzika nezvikamu zvinopfuura zvishanu kubva muzana kana kuti 5.2% mumwedzi mipfumbamwe yegore rino ra2023 kana tichienzanisa negore rapera ra2022. ZIMSTATS inoti izvi zviri kuomesera hurumende sezvo zvicherwa zviri izvo zvinopinza mari yekunze munyika kupfuura zvimwe zvose. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vano kudzika kwemari inobva kuzvicherwa kuri kukonzerwa neuori, nokuti mari zhinji inobva muzvicherwa haipinde muhomwe dzehurumende. VaMaguhu vanoshorawo kuti vamwe vari muhurumende ndivo varidzi vemigodhi, vachiti izvi zvinovaitira nyore kubudisa zvicherwa munyika asi mari yacho isingapindi muhomwe yehurumende.
Iko zvinoti nevanhu vakati wandei vapinda mining, mainvestor zvikuru sei vari kubva kuChina, vawanda, vatekeshera nyika yese, hapana paunoenda paunoshaya muChina. Ukaenda pamaborder edu ese, product ya iri kunyanya kubuda munyika iko zvinezvi, maminerals. So hazvireve chinhu kuti nyika inzi maminerals edu ari kuongororwa nehurumende kuti tabuditsa maminerals akati uye tawana mari yakati, ari kunzi mashoma.
Kwamuri izvi zvinoratidzei vaMaguhu?
Chazvinongoratidza chete ndezvekuti nyika yedu yapindwa napongwe, maminerals akawanda haasi kurekodwa, ari kubuditswa munyika zvisiri pamutemo sezvatakaona panyaya dzaana gold mafia. Ko zvino kana mukatarisa lithium, taane futi lithium mafia iri kubuditsa lithium yedu pasina chatiri kuwana chine musoro senyika. Saka ndo dambudziko riripo, muchirungu vari kuvati maillicit financial flows. Isusu tinoti icrime is organized crime iri kuitika, yekuti pane vanhu vari kubatsira kubuda kwemaminerals zvisiri pamutemo kubva pamine kusvika kumaborder. Kune vari kuclear zvinhu zvese izvozvo. Saka ndo zvinhu zvinofanira kuti zviongororwe kuti tingaite sei kuti pasawe nemineral resource inobuda munyika isiri kuakaundwa. Ndofunga ndo zvandingataura.
Mubhizimisi rezvicherwa nyaya yeuori yakamira sei, uye munogona kugadziriswa here vaMaguhu?
Uori mining sector unongogadziriswa kuburikidza nemutemo, the rule of law. Tichibva kumapurisa, kune vezimra, touya kumajaji edu. Dzimwe nguva mapurisa anoita basa ravo zvakanaka, asi nyaya kana ichinge enda kumataredzi mhosva sezvamakaona panyaya dzaana Henrietta Rusquire, ndokwainonofira kumatare. Saka zvinoda kuti tese tiite mushandira pamwe kuti maminerals ndeenyika, haafaniri kungobuda angoda kubuditsa obuditsa. Anenge abatwa aine mhosva anofanha kutongwa zvakaomarara zvekuti vangazode kupara mhosva iyoyo vanotya vasati vaipara kuti handidi kuita zvakaitwa munhu uyu. Ndo zvinofanira kuti zviitike.
Vamagou, makatarisa mamiriro akaita zvinhu maererano nenyaya dzeuori. Pamusoro pezvose, chii chinofanirwa kuitwa?
Pamusoro pezvose, hurumende haifaniri kuti uko uri minista uko une maini. Dambudziko guru rapo nderekuti mamaini ese muZimbabwe ane apolitician watinoti asilent partner. Politician iyeye ndiye anobatsira kuti maminerals abude nekuti iye anenge achida kuisa mari muhumwe inofanira kunge achienda kunyika. Saka president wedu anofanira kuita make sure kuti kubva kumusoro ikoko kudzika mumasenior management emuhurumende munhu anofanira kusarudza kana ari kuda kuita zvemining zveprivate sector husiyana negovernment. Kana ari kuda kuita zvegovernment woita basa rehurumende. Haugoni kuseva mamaster mairi panguva imwe chete kuti ukuruda kuseva nyika yeZimbabwe ukuruda kuita business interest rako hazvishandi. Saka ndodambudziko rataita rekuti vanhu vari kuti uko ari kuhurumende rimwe gumbo riri kuprivate sector. Saka kuprivate sector nekuti ndokwaanowana maprofits ndiye anenge ari mukuru kutyora mutemo waanofanira kunge achiita uphold kuti mari zhinji ipinde muhomwe dzake.
Avo vange vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vari parunare neStudio 7. Yasvika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Triple C. Zvirai pfungwa varume, panoda kurodzwa pfungwa. Zano PF inoda kuti munamate neaction zvese. Isu vechidiki tiri kuno South Africa tamirira zvese zvese zvinouya vamunangagwa. Tiri kuuya nyika isiyo munhu, haisi Zano PF, haisi Triple C. Kana muchiti mune demokrasi munorigori girei. Zvamuri kuita Mwari vanozviona. Ragarirai vana Smith vari kupi? Makavatatsura nemu moda kutatsugwa here? Moda kutatsugwa, moda kuti vanhu vakupandukirei? Masoja apandukire zvamuri kutsvaga kuti vanhu varwadzwe vakupandukirei zvamuri kutsvaga. Hamunanga kodai vachinja muno wenyu. Tarisai mabviri vakaita vamugabe. Please varume, gadzisai unhu wenyu. Vanhu vezano, gadzisai unhu wenyu. Mene mene, tekere nguva ichakwana.
Triple C parliamentary nemacouncillors, they have to withdraw. In same tsigiri mukuru we Triple C ndirotaurawo kuti pfungwa yedu yekuti vai withdraw from parliament yakanaka. Then avo pavachaita maelections ekuti tida kureplace vese vawithdraw, hapana munhu anofanira kuenda kumuvota. Even mabay elections ari kunzi February aya, vanhu ngatigarei mudzimba. Let's not waste our time nepower redu tichienda kunovhotera zvinhu zvatiusa kuti hazvishandi mazvita.
Mangwanani, mangwanani paStudio 7 apo. Totenda nenhau dzemachokwadi, but mazuva ano hamusi kunyatsoita zvechokwadi chaizvo. Ine hangu ndoda kuudza vachamisa kuti varambe vakadzvanya. Uyu chavamwe uyu mweya wetsvina idhimoni, dhimoni reZANU PF roda kunamatirwa, richabuda chete. Nezita raJesu ngariende, idhimoni reZANU ngariende.
Mamuka sei mukoma tanonoka hwande, mamuka sei paStudio 7. Isi tiri kuti ngazvisaguma pakunyora tsamba kuzeki chete kwaitwa navachamisa. Ngazviendere mberi vachirikola maMP achavangu, because maMPs achavangu, they don't belong the main opposition, Triple C. Iyo iTriple C yavachavangu isiri pamutemo. Uye ngavafambire nyaya idzodzo, ngavasashandisa chiso chavo, asashandisa logo yeTriple C. Iye aratidza kuti anoda kufoma pati yake, but achitora advantage yekukambira nemusoro wavachamisa. Tinotenda. Ndonzi gwerugweru pamutare.
Ndine message yandinongotionesanawo nayo kuvanhu veZimbabwe. Munoona kuri kuenda nyika yedu kwakumawere, ende mumawere mayapinda chazonetsa kubuditsa. Chandisingatsoziva chokuti ndiri kumbozvibvunza ndega every time tinongoshungurudzika every time tichingotaura tiri kushungurudzwa tirikushungurudzwa asi kuti hatina action yatinoita ngatisumukei varume tiite zvinofanira kuti zvinokwanisa kutisunungura boza kuna kusiri kufa izvizvizvi hapana chiri kufamba hapana chiri kufangishena nyika yedu yapadama yagara ngedhifi tichingoshungurudzwa vanhu vashomashoma vanhu vashomashoma zvokuti hatina tatin yekuti tirambe tinongoagamuchira tichienda mberi ndo zvichatikuvadza
mangwananakanaka vana vezimbabwe pastudio 7 ndoda kumbotaurawo zvangu panyaya yeuyo ataura kuti vana chiwenga ana zihambe zihambe naka zembe kazembe tikada kuti titarire nyaya yamuri kutaura kuti vakaini iri kutongwana vakabva kuhondo vangani vakaenda kuhondo vachirimo hapana ivava muri kutotaura vana kazembe otherwise havana kutomboenda kuhondo ivavo vakangopinda nebak door vazhinji vavamo vose vamune vavanongooma musoro zvenhema hapana akaenda kuhondo zvimbwasungata zviri kunyepa hatidi kureverana nhema topinda panyaya yezvombo iyi ngatiregei kunyembegwa tichihei takadhonetegwa zvombo nechina china haingangokupii zvinhu zvinokosta mari yakawanda seiyoyo kunyange zvayo ichiluta diamond richibuda rine zvimwe zvinhu zviri mukati zvinoana gold platinum chichi haingakupii pane dhiri ehidend deal yakatambwa pamukuru wedu iyeyeye nechina mukatarira ndozvakaitwa robhengura izvo nyika ichitogwa ndozvaakaitwa robhengura akaredzewa redzewa 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 kusvika azobvuma kuenda pavanoda tichava pasi pechina ngati makai mashoko angu ende kuzoibvisa china iyoyo ichanetsa muzvizivi nokuti china ine zvombo zvokuti nyange nesitogona kuparara pasina nguva zvainogadzira iyo kwete kunotenga saka ngatingwarirei ipapapo
iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika pavakanga vachishanya kuIsrael nemuvhuro gurukota reamerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika valloyd austin vakasimbaradza chido cheamerica chekumira neIsrael asi vakaudza hurumende yeIsrael kuti upenyu hwevanhu vechipalestina hunofanirwa kuchengetedzwa mvura iri kunaya zvine simba mune imwe nzvimbo muaustralia yakonzera kuti mauto eaustralia atange kubudisa vanhu vanogara mudunhu rebrisbane kumaodzanyemba kwenyika iyi kunaya kwemvura mudunhu iri kuri kukonzera kuti vanhu vakwire pamusoro pematenga edzimba dzavo kuti vasatorwa nemvura iri kuyerera muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica america nefinland dzanyorerana chibvumirano pamusoro pekudzivirirwa kwenyika mbiri idzi izvo zvichaita kuti america ikwanise kushandisa mapazi efinland ezvekudzivirirwa kwenyika iyi finland yakavhara muganhu wayo nerussia nemuvhuro ichipomera russia mhosva yokutumira kufinland vabva kure vanopinda murussia finland ichangotambirwa senhengo yenorth atlantic treaty organization kana kuti nato sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanotsigira nhengo yetriple c iri muusungwa vajob scaler nevanorwira kodzero dzevanhu voronga kuungana kuchitungwiza nemusi wemugovera vachiratidza rutsigiro rwavo rimwe sangano rinomirira vagari vemuharare reharare residence trust romhangarira gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu richiti haarisi kugadzirisa mabhiriji eflyover avanoti ava nengozi kuvagari vashandi vanoratidzira afc bank vachinyunyuta nekwavanoti kubatwa nesere kweruoko kwevashandi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele